Tsamba yanyorwa namagweta ari kumirira mai mujuru iri maoko yestudio 7 inoti People's Rainbow Coalition haisi kufara nekusashevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Mutauriri wamai mujuru vaGift Nyandoro vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo hausi kushevedzwa kumisangano iyi iyo yavanoti iri kuitwa pakati peZEC nemapato tatu ane nhengo dziri muparamende anoti MDC inotungamirwa navawashman Ncube, MDC inotungamirwa navanelson Chamisa pamwe nebato riri kutonga reZANU PF. Vanyandoro vati ZEC inofanira kushevedza mapato ose zvematongerwo enyika painenge ichizeya nyaya dzine chekuita nesarudzo dzegore rino, vachihazi mapato matatu aya chete ane chekuita nenyaya dzesarudzo munyika. Vati semubatanidzwa People's Rainbow Coalition kana kuti PRC vane nhuna dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzevasori pamwe nevari muchiuto vanonzi vari muZEC pamwe nekusavandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo munyika.
Sezvamunoziva, in terms of Zimbabwe Electoral Commission Act, tichitarisa mutemo iwoyo ndiwo unoita kuti ivo irive sangano rakaiswa pamurau nehurumende rinoona kuti maelections anofambiswa mune zvakanaka. Asi chaakutishungurudza ndechekuti tinoona mumapepanhau kuti vanhu veZEC oro watingati hofisi yevanhu veZEC vanongotaura zvematongerwo kana kuti sarudzo dzingafambe sei nemapato ari muparliamendi rinoti reMDC, MDCT neZANU PF. Pfungwa dzedu tichita aiwazve zvematongerwo enyika haangave mapato chete ari muparliamendi. Kune mapato anopikisa akawanda asiri muparliamendi anofanira kunge pfungwa dzavo vachinzwa kuti dzinofamba sei.
Vanyandoro vati sePRC vane nhuna dzakawanda dzine chekuita nesarudzo uye dzimwe nhuna dzacho vakatodzisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunyange hazvo vasati vapindurwa.
Zvinhu zvakafanana nekuti kushambadzwa kwemashoko uye kusungunuka kuparticipate maprocess takanangana naZBC mapepanhau eHerald anofanira kunge akasununguka ndehurumende ndeye taxpayers money achikavhawo vemaopposition takanyora zvese izvozvo vana zvekumahofisi avo. Asi chandingade kuti vana veZimbabwe vazive, tinoona mukuru wenyika achimhanya achitabembera pasi rese achitaura kuti is for free and fair elections. Asi zvisinei nekuti isu sePRC takamunyorera haana kana chaakapindura uyezve hatina chatiri kuona munyika chinoratidza kuti pane shanduko iri kuitwa kuti zvinhu zvifamba zvakanaka maringe nesarudzo dzatakatarisa nadzo.
Zvichakadai, sachigaro weZEC muzvare Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 parunhare kuti komisheni yavo haisarudze kuti ndeapi mapato avanotaura nawo nezvenyaya dzesarudzo, vachiti mutemo unovasungira kuti vashande nemapato anenge ari nhengo dziri muparamende. Muzvare Chigumba vakurudzira mapato asina kumirirwa muparamende kuti auye vagare pasi nekomisheni yavo voona kuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Vaenderera mberi vachiti vakatosvitsa nyaya iyi kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuitira kuti mapato ose zvematongerwo enyika anoda kupinda misangano inoitwa pakati pekomisheni yavo nemapato akwanise kupinda mumisangano iyi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa muna Chikunguru. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo, sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rabuditsa gwaro nhasi rinoti vanhu vakawanda munyika vari kumanikidzirwa kutenga makadhi eZANU PF munzvimbo dzakawanda munyika. Sangano iri rati vanhu vakawanda vari kuzongotenga makadhi aya vachityira kuti vangazoshungurudzwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Gwaro reZPP iri rinotiwo ZPP haisi kufara nemashoko ekunyombana ari kubuda padande mutande apo vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vari kunyombana zvakakomba. ZPP inoti idzi ndidzo mviromviro dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.